Manerako na kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7.
Tishitepe nyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Inosangana zvakare manera nhasi uri musi wemugovera njira 18 2020. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Ray Joto ndiri muWashington DC. Ndichiti hezvino izviri muchirongwa chedu chanhasi.
Zvinhu izvo tinofanira kutanga zvaonekwa. Zvino kuti tichi tichazvitaura, sometimes zvinenge zvisina kumira zvakanaka, it can be too late, nekuti mutemo wako tenzwa wato wako. Saka tiri kumira kuti mutemo uyu umbomira kuiswa, titange tagara tese pasi, kuti tione kuti mutemo uyu wakanakira papi, uri kuuya here kuzoaddressa problem iripo. Saka haisi nyaya yangu manyira kutaisa mutemo, but inyaya kuona kuti tisataisa mutemo, mutemo wataisa uyu uri kukwanisa here kubvisa matambudziko angasangana nevanhu pakufamba.
Vatyairi vedzimotokari dzinotakura veruzhinji pamwe nezvinhu zvinopfuura nepamuganhu wenyika vochema chema nemutemo mutswa wakadzikwa neZimbabwe
ana chiremba vakawanda zvakanyanyisisa. Vamwe vacho vari kutobuda, vamwe ndovachiri kuda kubuda. Kune maegemes chibubi, vamwe maegemes anonzi maplab anofanira kunyorwa kuti vanhu vabude munyika. Sekuziya kwedu maegemes echiringa ari kuzara zvisingaiti, vanhu ari kumanyora, uyezve anonzi maplab anonyorwa kaviri pagore. Riri kufanha kunyorwa muna June gore rino rakatozara. Zvibhebhekete vanhu vanyore maegemes yavo echi abude munyika zviri kutoshaiwa.
Vana chiremba vakawanda vonyoresa basa kunze kwenyika sezvo vasiri kuwirirana panyaya dzemihoro nehurumende. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vatyairi vemotokari dzinofamba neveruzhinji vachienda kunze kwenyika vanoti mutemo wakaiswa nebazi reZimbabwe Revenue Authority ZIMRA wekuti vazivise hurumende mazita evanhu nezvinhu zvavanenge vakatakura maawa matatu vasati vasvika pamuganhu wenyika zvakaitwa zvechimbi chimbi pasina kutaurirana nevanhu vanobatwa nemutemo uyu. Rutendo Mawere anoti panyaya inotevera.
Izvi zvinotevera chiziviso chakaitwa neZimra ichitiri kutora danho iri senzira yekugadzirisa dambudziko rekunonoka kubatsira vanhu vanenge vachida kupinda munyika. ZIMRA inoti munhu anotadza kutevedza mutemo uyu anobhadhariswa faindi. Mutungamiriri weZimbabwe Union of Drivers and Conductors vaFrederick Maguraminga vanoti pabepa mutemo uyu unoratidza kuva wakanaka asi nguva zhinji mitemo iyi haitevedzwi nehurumende. Vamaguraminga vanotiwo zvakakosha kuti dai vedzimotikari dzinotakura veruzhinji vachipiwa mukana wokuisawo pfungwa dzavo panenge pachiiswa mitemo mitsva inovabata.
Tichiutarisa pabepa mutemo uyu mutemo unoratidza kuti unenge uchiuya kuzoshanda, but kushanda kwaunoita maitirwo azvinozoitwa akasiyana nemanyorerwo aunenge wakaitwa, nekuti zvinozoitika paground hazvisirizvo zvinozobuda semanyorerwo azvakaitwa pabepa. Tinenge tarisira kuti mutemo uyu usati watombovapo madrivers akaona mukana here, nekuti madrivers ndo anenge aine marori, madrivers ndo anenge aine mabhazi acho anenge achikurosa nevanhu, ndo anenge vakatakura zvinhu izvozvo izvo nemakombi. Saka kana vachinge vasina kuisa pfungwa dzavo ipapo, chinhu chinei chakangotangira kune vamwe kana kumaauthorities achikwanise kunza solution yakakwana.
Vamaguraminga vanoti zvinganetsa pamutemo uyu inyaya yekuti vachikairi vanenge voda kuti vashandise mushina inoratidza zvinenge zviri mumabhege vafambi sezvo vachikwanisa kunyeberwa zvinenge zvakatakurwa nemunhu.
Zvizvi driver ane mushini here unotarisa zvinhu zviri mubhege kana mushini unokwanisa kuziva zvinhu zvakatakurwa. Zvinezvo zveizvo zvinofanira kutanga zvaonekwa. Ezvino kuti tichi tichazvitaura sometimes zvinenge zvisina kumira zvakanaka, it can be too late, nekuti mutemo wakutonzi wati wapo. Saka tiri kumira kuti mutemo uyu umbomira kuiswa, titange tagara tese pasi kuti tione kuti mutemo uyu wakanakira papi, uri kuuya here kuzoadresa problem iripo. Saka haisi nyaya yangomhanyira kutaisa mutemo, but inyaya yekuona kuti tisati taisa mutemo, mutemo wataisa uyu uri kukwanisa here kubvisa matambudziko anga achisangana nevanhu pakufamba.
Imwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachishanda nesangano reLabour Economic Development Research Institute of Zimbabwe vanyasha muchitya vanoti kuti mutemo uyu ushande zvakanaka panoda kunyatsotsanangurwa nzira dzekuti masito evanhu nezvakatakurwa izvi zvinosvitswa sei kusimura.
Kuti unyatsova uripo zvinoda kuona kuti system yekuti vanhu vacho maoperators emabhazi vanofamba nemacross border varatidzwa here echannel kana kuti nzira yacho yavachasvitsa the list yemanifesto yavo kuzimura yacho, and then zvichionekwa futi kuti ichasvikawo ine nguva here. Zvakuda kuti kana vati inosendwa nemaemail zvauda kuonekwa kuti maemail acho ari kushanda here uye akamira sei.
Asi imwe unyanzvi inoongorora zveupfumi vamasimba kuchera vanoti havaoni mutemo uyu uchibudirira nekuti Zimra isati yava nemishina yechizvino zvino inoita kuti zvairi kuda zvive nyore.
Izano rakanaka, asi handione richibudirira kurerutsa mitoro yemitero. Pari zvino takatarisa kuti Zimra computerization yavo kana kuti zvavanoshandisa zvine chekuita neumhizha neumhetura zvichiri zvakasaririra zvakanyanya. Zvinozokonzera kuti dzimwe nguva information iyoyo isasvike kwavari. Takatarisawo futi kuti mumigwagwa dambudziko ramasaisai, dambudziko guru rekutotiwo kuenda kuri kuitawo magetsi nezvimwe zvakadaro zvinokonzera kuti izvi zviri kudiwa nezimura zvisanyatsokwanisa kuitika, nekuti dzimwe nguva vanotumira vanenge vatumira asi nekuti kunenge kusina magetsi kuzimura zvo zvinenge zvisinganyatsoshanda zvakanaka.
Urongwa hwezimura huri kuitwa svitevera mari yavakapiwa nebhanga reAfrican Development Bank kuitira kuti ivandudze mashandiro ayo kuburikidza nekutenga mishina yechizvino zvino inoita kuti zimura ikurumidze kuwana mari yemitero inobhadharwa nevanhu nemakambani vanenge vachipinda nezvinhu kubva kune dzimwe nyika. Bhanga reAfrican Development Bank rakapa Zimra mamiriyoni masere emadhora ekuAmerica kuitira kuti bazi iri risimbaradze mashandiro aro pakubhadharwa kwemitero. Gurukota rezvemari vamutuli Ncube vakati mari iyi ichabatsira kusimbaradza Zimra panyaya dzekutambira mitero pamwe nekurerutsira veruzhinji nemakambani kubhadhara mitero. Vachitaurawo pakasainirwana chibvumirano chekubatsira Zimra nemamwe mapazi ehurumende, Commissioner General weZimra Amai Faith Mazani vakati mari yavakaona ichavabatsira zvikuru pakuvandudza mishina yavo nemabasa avo pakubhadharisa mitero yakasiyana-siyana. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.
Sangano reZimbabwe Hospital Doctors Association rinoti hurumende inofanirwa kuona kuti yagadzirisa zvichemo zvavana chiremba sezvavana chiremba vakawanda vava kubuda munyika vachinotsvaga mafuro manyoro kunze kwenyika. Studio 7 yaedza kubata gurukota rezveutano vaObudhaya Moyo kuti tinzwe matanho ari kutorwa nehurumende panyaya iyi, asi nhare mbozha yavo yanga yachinetsa kubata. Asi tabata mubati wehomwe musangano reZimbabwe Hospital Doctors Association, Dr. Tapiwa Mungofa, kuti tinzwe zviri kuitika.
Muzvipatara sezvakanga tichimbotaura nguva yapfuura, pana zvachinja muzvipatara. Zvipatara zvedu zviri kuramba zvichishanda mutano nenzimejensi mode, kureva kuti pari kungoonekwa vanhu vatida kufa chete. Zviri konzerwa nekuti muzvipatara hamusi kufa zvishandisa mishina Yeze matiremba akati yande hapo pasabasi. Kitarisa kunyanyanya matiremba makuru ane ama consulting. Apika nga kundi ya hapo pasabasa minya ye kuti minisi ye wari kutadza kuita kuti muchipatara munge muine zvinhu zvakakwana.
Pane chirongwa chakanga chichida kutangwa neHigher Life Foundation yanga yakanangana nekubatsira vana chiremba. Nyaya iyi yapapi?
Chirongwa cheHigher Life chakatotangwa chisine hazvo machiremba ese haana kukwanisa kunge apinda pachirongwa. Nekuti chirongwa ichi pachakauya hachina kunyatsopa nguva yakakwana kuti machiremba ese anga atikwanisa kuendesa mapepa kuti yese akwanisa achibatsirika. Asi chirongwa ichi chakatotanga chichitobatsira vanhu I think about 300 kana chiremba vari kutobatsirira pachirongwa ichi. Asi vazhinji vacho vakasara vasiri kukwanisa kubatsirika.
Izvi zvinoreva here Dr. Mungofa kuti izvo kune vamwe vana chiremba vasati vadzokera kubatsana pamusana pekuti izvo havana kunge vakwanisa kupinda muchirongwa cheHigher Life Foundation?
Kuti ringava here iro dambudziko riripo hatingati machiremba ari kuregera kuuya kubatsana kuti havana kukwanisa kupinda pachirongwa. Hatina chiremba mazhinji havasi kukwanisa kuuya kubatsana nenyaya yekuti hurumende haisibhadhara mari inokwana kuti vaende kubasa kwacho. Chirongwa cheHigher Life chakangouya kuti chizobatsiridza hurumende pakuwedzeredza mari yemachiremba. Asi hachina kuuya kuti chizotora nzvimbo yemari inofanira kubhadharwa hurumende kumachiremba. Saka machiremba akawanda hasi kwanisa kuuya kubasa nenyaya yekuti mari yavari kuwana kuhurumende haichakwani. Yava mari yakada kuenzana ne100 US dollars panova nzvipo pane mari yesalary, mari yemaallowance vanoshandwa overtime, mari yehouse, mari yetransport nezvimwe zvakangodaroda.
Muri kutimi kunana chiremba vaakufunga zvekubuda munyika vachinoshandira kunze kwenyika, pane huwandu hwakakura zvakadii hwavana chiremba vatosimbuka vachienda kunze kwenyika?
Ndikakupai nhamba yehuwandu hwaundinganyepa asi sekuona kwatiri zviita ana chiremba vakawanda zvakanyanyisisa. Vamwe vacho vari kutobuda, vamwe ndovachiri kuda kubuda. Kune maexams chirungu nevamwe maexams anonzi maplabs anofanira kunyorwa kuti vanhu vabude munyika. Sekuziva kwedu maexams echirungu ari kuzara zvisingaiti vanhu ari kumanyora, uyezve anonzi maplabs anonyorwa kaviri pagore. Riri kufanira kunyorwa munajuni gore rino rakatozara zvibhebhekete vanhu vanyore maexams yavo chavabude munyika iri kutoshaiti. Saka izvi zvoga zvinotoratidza kuti vanhu vakawanda vari kutobuda munyika ende vanhu vakawanda vari kuda kubuda munyika.
Avo vanga vari mubati wehome musangano reZimbabwe Hospital Doctors Association Dr. Tapiwa Mungofa vachitaura vari parunhare vari muHarare. Mapurisa ekuPlumtree anoti akasunga varume vatanhatu avo vanga vachiita mabasa akaipa pamuganhu weZimbabwe neBotswana. Shingirai Madondo anoti panyaya inotevera.
Matsotsi akasungwa aya anonzi aipfuisa zvizvarwa zveZimbabwe izvo zvaitorerwa nechisimba mari, mafoni, zvekudya pamwe nekubatwa chibharo munzvimbo dzazvinopinda nadzo zvisiri pamutemo muBotswana. Mukuru wemapurisa ePlumtree Police Station amai Sylvia Mangena vabvuma kuti matsotsi aya akasungwa nemusvechi namangwanani.
Zvandinotogara tichizviita here? Anokonfirma news ndi police shop station police.
Varume ava vanonzi vachamiswa pamberi pedare rePlumtree Magistrate Court nemusve muvhuro apo vachatarisana nemhosva dzinosanganisira kubata chibharo nekuba. Muzvare Agnes Risero avo vanobva kwaMutare vaudza Studio 7 kuti kusungwa kwechikwata ichi kuchaita kuti vana veZimbabwe vasina magwaro vasununguke mukufamba.
Vanhu vanowanzoshungurudzwa vari kushungurudzwa like nekutorerwa zvinhu. Kutanga madzimai varonyashungurudzwa nekubatwa chibharo nekutorerwa pamwe tumari twavanenge vainatwo, vamwe twavanenge vashanda. Ndo mashungurudzirwa vari kuitwa, vamwe vari kubva vasiya vaurayiwa futi.
muzvare rusero vaenderera mberi vachiti shiro yao kuona vasungwa vachitongwa wobva vapiwa mutongo wopenyu wavo wose mujeri nekuti kushungurudzwa kwavanoita vanhu kunonzvisa tsitsi.
Pamwe anobata munhu vari kana 5 unenge watoraya munhu bhozi mune achararama sei emotionally, physically, even socially zvinenge zvatomuafecta zvine zvatojemeja kana life yake. Saka ifi kuti vanhu ivavo they should be vanofanirwa kupiwa justice, life in jail kana kutosentenswa to death.
Nokuda kwekusamira zvakanaka kwezvinhu munyika uye kushaya magwaro ekufambisa, zvizvarwa zvezimbabwe zvakawanda zviri kupinda mubotswana nemusouth africa zvisiri pamutemo, izvo zvinozoita kuti zvisangane nematsotsi akaita sevarume vakasungwa mubotswana nemusvechina. Ndakamirira studio 7 mufrancis town botswana, ndini Shingirai Madondo.
Yasvika nguva yekuti tichienda kuchirongwa chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu hwavo.
Ndino kuchingamidzai nemufaro vatereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka tine hurukuro namuzvare Charity Agnes vanogara ivo muguta reDallas muTexas imo muno muAmerica umo vari kuita mabasa emaoko vachienda zvakare kubasa. Tinokuchingamidzai nemufaro mukatitsananguriro kuti mabasa api amuri kuita semuzvina bhizimisi.
Kampani yangu inonzi Immediate Transport. Zvatinoita ndezvekuti tinoendesa vanhu, usually vanhu vechikuru vasagone kufamba vega kana kuti vari mumahuse vanonida assistance, tinovatora tinovaendesa kumamedical appointments, kumadoctor, kwadentist, kusurgery, anything chinenge chiri medical. Tinoshanda nemainsurance company, then toshanda nemabrokers, but tinogona kuita futi zvekuti munhu anogona kungofona inonzi private pay, anogona kungofona kuti nditakurirewo amai vangu kuvaendesa kwakati obaba vangu. Saka ndobasa redu iroro tinoita inonzi medical transportation. Ameno kana mtizira ino Uber, isusu tiri medical station ye Uber.
Makafunga sei kutanga basa iri uyezve muri kuriita muri kupi?
Kutanga basa iri zvakaita ndotipa ndakatanga kusvika muTexas ndakangosanganawo nemunhu aizviita. Saka mukushanda kwandaiita ndaingosevhawo mari ndichisimbudza kuzoitawo business iri ndokuziya kwandakaita. Saka ndaingobvunzawo mubvunzo zvinofamba sei, zvinoregistwa sei, but zvakanditorera I think 3 years kuti ndizotanga kufunga patime yandakazviziva kusvika iye zvinoizvi. Ndinoita ndiri kuDallas kustate inonzi Texas. Ndinokavha mazisco dzese ari muDallas, ndinokwanisa kutakura anyone within that region inonzi Dallas.
Semudzimai zviri nyore here kuti muwanikwe muchiremekedzwa pamabasa amuri kuita aya?
Hazvisi nyore and it is a boys club. I mean, kana vanhu vachikwanisa kunzwisisa what that means kuti I think since ndakatanga business iri muna 2018 January ndakangosangana nemunhu wani wechikadzi anoriita out of maybe tongoti 25 kana kuti sema owners. Ndakangosangana nemunhu wechikadzi wani. Vanhu vacho vanotoita kakusachemba vanhu vechikadzi kuti unogozoita kurana sei transport company iwewe uri munhu wechikadzi. Saka hazvisi nyore asi it's doable.
Mashoko api amungapewo vamwe vechidiki madzimai nevamwewo madzimai vakateerera pari zvino pane nyaya iyo yekutanga mabhizimisi?
Tandingangotaure ndechekuti like any other business munhu unonidza kuva une mari yako capital, then unotofanira kunyatsoita research dzako kuti unyatsoziva kuti zvinofamba sei, zvinodii, because ininiwo mukuudzwa kwandaizoita pane zvaisirirwa zvandambotaura nekuti ndakambosangana nemunhu aiitawo basa zvinhu ndakatozoziya ndamukati kuti zvinofamba sowo. Saka ndiri chingokurudzira kuti anenge afungawo kuda kuita bhizinesi rake do a lot of research and then woitawo make sure kuti wachengetedza kamari kako pasaidi kukavha zvimwe zvaunenge usingafungidziro kuti uchazosangana nazvo mubhizinesi.
Zvingade mari yakawanda sei kuti munhu atange mabhizinesi seamuri kutaura aya?
Chinoitika manje ndezvekuti mubhizinesi randiri kuita inini unenge uchishandisa anonzi mawheelchair kana kuti handicap van anodhura manje iwayo. I think unogona kuwana one kubva pa 8,000 kuenda pa 15 because inenge itori equipped kuti ipinde ma wheelchair kana mairi mukati kuti usakure vanhu. Saka iri rine a bit of a higher cost compared kune mamwe ma business andinoziva. Maybe munhu akaita 10,000 at least for this type of business.
Manga makaita mabasa ehukoti here kana kuti makangofunga kuti aiwa rigai ndipinde mubasa iri muchibva mangopinda?
Aiwa kana ndaisatomboziva kana zvemedical zvacho. Kwangove kuti semunhu akabva kuZimbabwe munongoziva unenge une entrepreneurial spirit yai kuti handingodi zvongotaramba ndichishandira vanhu. Saka nekuti ndakakurawo futi from a very entrepreneurial, saka dzaingori at the back of my mind kuti ita basa remaoko, do something for yourself. Asi ndandisina hangu any prior background or experience in the medical industry.
Vanenge vachida kuziva nezvamuri kuita vanokuona ipapi?
Pari zvino, because this is a business redu tichiri muprocess yekuita website, but nekuti tinoshanda nema insurance company yanga isiri zvayo requirement, but tinowanika ma office edu ari munonzi muGarland kuTexas. Even pa WhatsApp munhu anokwanisa kutaura. Saka WhatsApp number yangu i +1 817 673 6830. +1 817 673 6830.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai muzvare Charity Agnes kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Tochipinda muchirongwa chinotarisa zvinosangana zvatinosangana nazvo muupenyu hwedu, our lives. Ndinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu, umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC. Nhasi taita rombo rekusangana nemumwe wevarapi vechivanhu vanoshanda vari muguta reHarare, sekuru Joshua Chigwida, vanozivikanwa nezita rekuti sekuru Nehanda. Tinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu, sekuru Nehanda.
Tinotenda.
Vakawanda vanoda kutanga vaziva kuti sekuru Nehanda. Kunzi sekuru Nehanda izita rakabva kupi nekuti vanhu vanonyanyoziva mbuya Nehanda?
Sekuru Nehanda izita rakabva kuchivanhu, harina kubva kuti kuna mbuya Nehanda. Mbuya Nehanda munhu wechivanhu, ndovatinoteedzera mumashure mavo tese yese pakurarama. Tinoteera mumashure mambuya Nehanda. Zvese zvikumashure ndozvatinoteera pachivanhu, hatingoteera zviripo mazuva anoi, asi tinoteera zvakabva kumashure. Ndosaka tichishandisa mazita ekudhara iwayo.
Saka imi makawana sei zita rekuti sekuru Nehanda?
Zita rekuti sekuru Nehanda ndakariwana nenyaya yekuti ndo zita rakabva muchivanhu chedu. Kwatinoziva kuti ndokwatakabva kuna nambuya Nehanda, ndokwatakabva. Saka kunyange ndikaita murume ndichirishandisa izita rechivanhu iroro.
Touya mubasa renyu ramunoita sekuru Nehanda, ndinonzwa kuti munoita basa rekubatsira vanhu kuburikidza nekurapa. Mungatijekesera here mashandiro amunoita?
Tinojekesa mashandiro atinoita kuti isusu tinobatsira vanhu pachivanhu, hatibatsire vanhu pachirungu. Asi pachivanhu zvemishonga yechivanhu ndoyatinobatsira nayo. Ende tichiita zvechivanhu, munhu akauya kwandiri achida kusanganisa chivanhu nechirungu hatiwirirani. Toda kubatsiranaka nechivanhu kwakana kuzodawo zvimwe zvaunozoda, tosazoenda pamberi. Asi chivanhu pamberi ndochandiwanzoita nezvacho.
Munei muchibatsira vanhu munyaya dzakaita sedzipi kunyanya?
Isu tinobatsira munhu nedambudziko rake raanenge auya achitaura. Asi pane mamwe matambudziko ekutika kunotiwa zvawa kuda izvikaizvi zvakudawo pamwe kune vemachechi hatizikwanise. Asi kana dziri nyaya dzechivanhu mumatambudziko tinobatsirana, dziri nyaya dzechivanhu. Ringave kurwara nepfungwa, ringave gomarara, ndingakuzi zvinowanika pachivanhu. Munoziva pachivanhu kana uri munhu wechivanhu panowanika zvakawanda. Zvinoitika pachivanhu zvakangofanana nezvinoitika kumagedhi kuya kuya, zvakangofanana nekuchivanhu. Kana wabatwa nechivanhu unoita kunge wagwinwa nemagedhi. Saka tinobatsira futi zvese izvo.
Sekuru Nehanda, tingati imi munei muchinzi muri n'anga here kana kuti muri svikiro?
Ya, zvatinoita isusu pamishonga yatinobata yechivanhu, handiti kunzwa here musukuru Jonga?
Ndokunzwai sekuru.
Pamishonga yatinobata yechivanhu isusu tinobatsira munhu anosvikirwa. Anosvikirwa wacho kuti abude mudzimu, tinomubatsira kuti mudzimu uri paari ubude. Kana aine chivanhu chiri paari, tinomubatsira kuti chivanhu chibude pachena.
Saka imi munei muchizonzi chii? Munei muri svikiro here?
Ndingati hangu kuti svikiro isati, nekuti tinoita zvese. Kana wakuda zvekuti iwe pabude mudzimu, tinoita kuti tikubatsire nemudzimu, hatikubatsire nemishonga. Mudzimu ndiwo unozobuda wokuudza zvauri kuda iwe. Mudzimu waunenge wakumbira kuti ukubatsire.
kouyawo nyaya dzimwe dzinonyanyotariswa newakawanda dzekuti vanenge vachiita zvekurapa izvozvi muchivanhu vazhinji vanobva vaisa pfungwa dzekuti vanhu ivo vanogona kunge vachishandiswa zvakare kana kukanganisa kana kurwadzisa vamwe kana kuroya vamwe kana kuisa zvipotswa nezvimwe zvakadaro mungajekesa ipapo
apo wataura zvinhu zvinonyanyonesa vanhu kuti vasauye kuchivanhu kazhinji kacho vazobva kuchivanhu voenda kuchechi chivanhu chozovanetsa kuti kuchechi kwokuodzoka kuchivanhu wabvunza dama chairo chairo ndotenda nedama iroro mutsokoso kana munhu ari munhu wechivanhu zviri paari ega achisvika pachivanhu zvobva zvatobuda zvega kuti munhu ada chakati 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 zviri zvinhu zvechivanhu asi akauya akasanganisa muchivanhu hazviite kusanganisa
sekuru nehanda inhengo yezinata here kana mamwe masangano anomirira varapi vechivanhu
sekuru nehanda inhengo yemasangano anomirira nekuti isu tinoshandira muno mucbb pakati pedhorobha saka hatikwanisi kuti tiite zinata chete kana tiri masangano ese anoita zvezinata inenge tiri pasi pawo
kanzuri inokubvumidza here kushandira muguta muchiita chivanhu ichocho
magwaro tinenge tiinawo nenyaya yekuti kanzuru haitibvumire asi zvinoitika ndezvekuti kanzuro vanhu vanozivawo kuti mishonga yechivanhu inovabatsira ivowo sevanhu nedzimwe nguva vanombotimhanyisawo nedzimwe nguva votiregerera nekuti tetichiita zvechivanhu
tombodzoka muupenyu hwenyu sekuru nehanda zvekubatsira vanhu nekurapa izvi makazvitanga riini uye muine makore mangani
zvekubatsira vanhu nekurapa ndingangoti handa kuzvitanga zvinhu zvekusiyirwa ukasiyirwa imba yakavakwa kudhara vanongogara woga watoo mumba imomo ndingangoti handingataure kuti riini nekuti vakandisiyira ndibaba vakazoshaya zvavo nanasekuru nevamwe vemudzinza asi pane vamwe varipo vatiri kubata navo vachiripo kwakuita basa iro nekuti zvinhu zvekusiyirwawo nevabereki zvekuti unongokura uri pabasa uchinziita chakati tara uchiona kudzimara wazonzi aiwa hauna rimwe basa rauchaita wakuchiita zvechivanhu izvi
aiwa tinotenda zvikuru sekuru nehanda nekuwana nguva yekutaura nesu onekai zvenyu vateereri
tinotenda nemiwo vateereri tinotenda nekuteererawo chirongwa tenda tiona jonga tikutendawo newe muzukuru nevamwe vese vestudio 7 tikutendai
manga makateerera kuna vajoshua chigwida vanozivikanwa nezita rekuti sekuru nehanda muchirongwa chedu upenyu hwedu umwe tinokurukura zvatinosangana nazvo muupenyu anokuonekai nemufaro ndini wenyu jonga kandemiri ndiri muwashington dc
mutevedzeri wemutungamiri wemdc inotungamirwa namuzvare tokozani kube vaobert gutu vasiya basa kuti tinzwe zvaitika muchidimbu vagutu chii chapa kuti musiye basa
sokunyora kwandaita rei muchirungu ndanyora ndichiti mapersonal and private reasons saka ndaa kupinza mushona ndingangoti mareasons acho ndekuti nde anonangana neupenyu hwangu hapana zvakawanda zvandingataura kusiya kungoti ndinoshaya manzwi chaiwo anonatsokudedemura zvandanyora nechiyungu kuti private and personal aa kuzvitsinhira kuti ndo zvikonzero zvacho zvinonatsobuda zvakanaka zvakajeka zviri mururimi rwechirungu
aiwa tinozviziva mazivisa bato renyu here vagutu
hongu ndaziisa bato rangu vose vanofanirwa kuti vazive vaziva
veruzhinji vangada kuziva kuti zvamasiya basa iri vagutu muchange muchiite mune remangwana renyu
rei patikaranga tinoti zvine munyu ndo zvinei ndagara ndiri gweta kaini ndinoshanda basa rougweta ndakaritanga basa riva ndiri kudoko chaizvo ndine makore 23 kusvika nanhasi saka zvokuva zvakuita zvakawanda hazvakawanda ndinongoti zvine munyu ndo zvinei ngationei kufamba kwenguva kuti kana pane zvimwe zvitsva zvinenge zvichizoitika zvine zvichiitika asi pari zvino ndinoti ko zvine munyu ndo zvinei
aiwa tinotenda vagudu nguva ndo inenge yaita shanje nayo hurukuro yataita navagutu tabva tasvika kumagumo echirongwa chenyu anokuonekai manherano uri musi wemugovera ndini rechoto ndiri muwashington dc ndokusiyai muina sandekile mhlanga achikupai nhau dzendebele
Soku izika tisenda bako VOA Njebele.